DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 kubvumbi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinoitika nokuti Matswana ari kuzviita, maZambia ari kuzviita, maMozambique ari kuzviita, maTanzania ari kuzviita. Hapana chinhu chinonyakunetsa kuti upfumi hwenyika hugadziriswe nokuti isusu nyika yedu yakapfuma.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekushungurudzwa kunoitwa zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muBotswana rokurudzira vabva kure vanogara munyika iyi kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa munyika iyi pari zvino.
Zvino tane munhu mutema wechikadzi, zvinopa wanhu kufara nokudada. Tine munhu weduwo aenda kuSupreme Court.
Dare reSenate yeAmerica nezuro rakavhotera amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuva jaji mudare guru reAmerica reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati kuDeep Sloot, Johannesburg, South Africa, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa muSouth Africa nekuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nezvinoitwa kwavari. Elvis Nyati akapondwa mari mwezuro nezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinopomera vabva kure, zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe, mhosva yokuvatorera mabasa avo. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji sezvo vasina chinovabatsira muZimbabwe, vachiti hurumende yeZimbabwe hapana zvainoita kana kutaura nguva dzose zvizvarwa zvayo zvichishungurudzwa mune dzimwe nyika.
Chekutanga ndechekuti maZimbabweans takazara kuSouth Africa nekuti kumusha hakuna mabasa. Saka kana muvakidzani wako ari mupfumi, iwe uri murombo, unofudza mombe kuno muvakidzani wako. Hapana chinhu chakaipa kuti tinosenda kuSouth Africa. Asi dambudziko ndekuti hurumende yedu isusu yomuZimbabwe havasi kugadzirisa nyaya dzekuti vanhu vavo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviwane zvokuita, vawane zvokuita muZimbabwe. Ndosaka nitakukonzeresa kuSouth Africa nokuti tawandisa, uyezve hurumende yeSouth Africa hairatidzewo chido chekuti ngechigadzirisa zvinhu. Saka kukumbuka kwavanhu kwaka zvakaipa kuti tirohwe tichiurawa, asi tanyanya kuwandisa. Uye pane vana veduwo nevazukuru vedu vari koko vanoita zvechitsotsi. Saka hatichakwanisi kugarisana navanhu zvakanaka nokuende unhu hwedu hwaushoma.
Iyo hurumende yeZimbabwe chii chainofanira kuita pamusoro penyaya iyi?
Zviri nyore nokuti vakato South Africa toziva kuti vane wano upfumi hwakati kuti. Saka isusu tikagadzirisa tikaitawo mitemo kana kuti mapolicies anoita kuti pawani kuwani kwemabasa, kuti tingova vanhu vanonyarikanawo, vanhu vanofarirawo kugara kumusha kwedu, maticha achihorawo mari kwadzo, uori kuchiita ushoma, mamaini achivhurwa, mafekta chivuruwa nukuti policies achu anenga kubatsira kuti makampani ekunze kwenyika auye muZimbabwe foreign direct investment zvinoitika nokuti matswana ari kuzviita maZambia dzari kuzviita maMozambique dzari kuzviita maTanzania dzari kuzviita hapana chinhu chinonya kunetsa kuti upfumi hwenyika hugadziriswe nokuti isusu nyika yedu yakapfuma asi vanhu vanotitonga havagone kuronga kuti vana vemuZimbabwe vagare zvakanaka.
Ko iyo hurumende yeSouth Africa chii chainogona kuita pamusoro penyaya iyi?
Chekutanga ndechekuti ngavatarisane nechirokwadi kutaurira hurumende yeZimbabwe yavamunanga kwakuti gadzirisai nyika yenyu. Izvi zvavanoita zvokuruma vachifuridzira hazvisi kunyatsa kupinda muZimbabwe. Ngavaite mharidzo kuti imimi vanhu kuZimbabwe vanotonga gadzirisai nyaya dzenyu. Ende uyezve ndichitaura chimwe chakakosha tisati tadarika papapo. Hurumende yedu mabatiro ainotiita isusu nguva dzesarudzo kana utongi hwacho hauratidze kuti zvine chido nevanhu veZimbabwe nezvaro. Saka South Africa ngaitaure Zimbabwe kuti imimi kana mtoda kuti vana venyu vabatwe zvakanaka kuno tangai matiratidza imimi kuti munobata vana vanhu venyu zvakanaka nekuti uchapa hunobatwa nahwo hunoonekwa kuSouth Africa. Saka tingoitwawo zveunhapwa zvatinoitwawo kuZimbabwe.
Kana takatarisa zviri kuitika kuSouth Africa, nyaya yevabva kure iri kunetsa, asi murabva kure imomumu zita ramaZimbabwenzi ndororamba richinda pamusoro pevanhu vasingadikamwi muSouth Africa. Chii chinoitisa izvi ngwenya?
Chiripo ndechekuti pagara pane nyaya iyo yemuchirungu yatinoti scapegoat, kungopfuma uroyi. Nekuti zvandareva ndezvekuti tanonoka takawandisa, asi ukanyatsocherechedza nhamo dzinoratidzana dzinonyanya kuvinga maZimbabwens akagara kumarokesheni vanoita mabasa asina kukwirira, pana maZimbabwens akawanda vanoita mabasa kwawo, pane matambi ebhora vakawanda, pane vanoshanda vavatapi venhau maredio nematerevhizhini ivava vabatwe. Saka zvinoita sekuti izvi zvakangokunangana namaZimbabwens anoita anogara nevarombo ende uye anoita mabasa aya anonzi maminial job anoitwa nevarombo zvichireva kuti vakawanda vanhu vakadaro. Saka kuwanda kwavakaita kuya kuya ndokunoti vatu vanhu vekusouth africa vemumarokesheni vaite kuzarigwa nekuti tinoita panikaka vanhu vari kutambura tichiita mabasa eses
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzikisa zvimiro zvavo nekugara vachingoshora ivo vachibva kunyika yakanaka inobudirira kupfuura dzimwe nyika mudunhu reSADC.
Nyaya yekutanga ndeyekuti pasi rino rose hakuna nyika pasi rino isina zvizvarwa zvayo zvinogara kushanda kana kushanya kune dzimwe nyika. Asi imwe nyika neimwe panoshanya kana kuti kunonoshanda kana kunogara zvizvarwa zvayo kune dzimwe nyika inotarisira kuti vana vayo vachatambirwawo sokutambira kwainoitawo vanobva kune dzimwe nyika. Ndo shuvira yeZimbabwe iyoyo, zvekare ndo mashoko kana kuti chisungo chinochengetedza yatingati foreign policy yedu kudyidzana pakati pedzimwe nyika. Saka izvozvo hazvichinjei nokuti yava South Africa. Zvatinongotarisira senyika yeZimbabwe semusangano weZANU PF nehurumende yayo ndezvekuti zvizvarwa zvedu pazvinoenda kune dzimwe nyika zvinotambirwawo sokutambira kwatinoita zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muno munyika, zvichigara zvichishanya kana kushandira. Saka I think ipapo panoda kuti pajekeswe.
VaMugwadi, munoti kune avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudambudziko iri muSouth Africa nokuti zviri kutiza mamiriro ezvoupfumi muZimbabwe?
Mashoko avanotaura ekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kutiza nyaya dzezvoupfumi munyika yeZimbabwe. Regai nditi mashoko iwayo haana kunaka zvachose. Ndiwo mamwe emashoko anoita kuti vana vemuZimbabwe kana vari kunze kwedzimwe nyika vaonekwe senhapwa, vafambe vachinzi makwerekwere, vafambe vachionekwa sevanhu vanogara mumapako. Kune dzimwe nyika kunotonzi maZimbabwenzi vanogara mumiti, vanorarama nemashizha, havana kana pokuvata, asi hapana asingazivi kuti vana vedu vanoenda kudiaspora vachiinda kunoshava vachiita mabasa akanaka ikoko nekuda kwedzidziso nedzidzo yavakawana munyika yeZimbabwe yavo yakasununguka. Vanovaka dzimba dzavo vachirarama upenyu hwakanaka vachishandira mhuri dzavo kuno. Hapana nyika isina diaspora. Saka azvirevi kuti kana vana vekuZimbabwe vari kuSouth Africa vano havawanowanikwa kuSouth Africa chete ayo, vanowanikwa kunyikawo dzakatipoteredza, vanowanikwa kunyika dziri kure kwazvo. Zvokuwanikwawo kunongoitwa vana nezvizvarwa zvevanava zvinobva kunyika dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Hazvirevi kuti vose ivavo vari kutiza nyaya dzezveupfumi dzamunongotaura dzayo, uye upfumi hweZimbabwe pari zvino muSecond Republic yavamunangagwa huri kusumukira. Tirikunzi tisu tine nyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira dziri kukura muSouthern Africa kudarika nyika dzese, the fastest growing economy. Asi mashoko iwayo kuda kungoti vanhu vanotsvaga kunenedzera hurumende kana paitika dambudziko haasina kunaka, uye hazviso zvinofambisa basa, hazvisizvo zvinoita kuti mhuri dzinenge dzashaikirwa kana kuti dzasangana nepfumbu iyi dzicheme dzine tariro. Budiranai pachena vana vari kuSouth Africa, musatuka nyika yenyu, musazvishapisa, munozvisoresa nemashoko amunogara muchitaura zuva nezuva ekuti hurumende yazotidai kunyika kwedu hakugariki. Ndokusaka muchizoonekwa senhapwa. Imimi muri vana vanobva kunyika inodada nezvairi, ine vana vanotambira uye vanokuru vane rukudzo muno muAfrica muno munyaya dzefundo, munyaya dzemabasa emaoko.
Ko vamugwadi, iyo hurumende yeZimbabwe inodii kutaura nehurumende yeSouth Africa pamusoro pezviri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi?
Idzanyaya dzehurumende, ende hurumende ine nzira yokurukura nayo. Hurukura hadzitwi dzakaita pakati, ndosaka kuchinzi diplomacy kana kudyidzana kwenyika. Ihurukuro dzinoitwa pazvoto nekuti zvoto zvina mazera. Saka hamungaudzwi kuti vamunangagwa vakurukura navaRamaphosa kuti kana kuti hurumende yekuSouth Africa yakurukura neZimbabwe kuti munguva dzinenge dzakadai. Pamunenge muchakafanira kuziviswa, vanhu vanongoziviswa. Asi chatinongoda kuti vazive ndechekuti zvizhinji zvinenge zvichiitika mudzimba dzakavharika, vakuru vachikurukura dambudziko riri kubva papi uye ringaongororwa rikagadziriswa sei. Izvi zvokunyora mastatements tichida kuti tigozoona kutuka dzimwe nyika sezvatiri kuona zvichiitwa kumapata anopikisa kuti hurumende yeSouth Africa yazodai yazodai. Ayo isu hatisati tasvika ikoko, asi tinovimba kuti nyaya idzi dzemhirishonga idzi dzichagadziriswa, nokuti uye hadzina wadzinonakira, hadzina kunakira nyika yeSouth Africa, hadzina kunakira vana vemuSouth Africa, hadzina kunakira Zimbabwe, hadzina kunakira vana vemuZimbabwe kana kuMozambique kana kuMalawi kana muAfrica yose. Vana vedu vemuAfrica donzo rendere kuti vayanani, vavakane uye varespektani, vachikudzana sevana vomunhu mumwe chete, sezvizvarwa zvenyika ino yeAfrica, sokutyidzana kunoita nyika dzedu, sokutyidzana kunoita vatungamiri vedu. Zvisina kakao.
Avo vange vari mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF, vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu reStatistics Botswana riri kukurudzira vabva kure vanogara munyika iyi, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe, kuti zvipindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa munyika iyi pari zvino. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muBotswana zvina magwara akakwana kuti zvigare zviri pamutemo munyika iyi, zvinobva kuti zvigare zvichiita wakiti negonzo nemapurisa. Inonzi ave kupa kuti panosvika vanhu vanoverenga vanhu kudzimba dzavo, zvibva zvaramba kuvhura misiwo yavo zvichitya kukandwa mutirongo. Asi muzvare Lilian Muhami, avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri, vanoti ongororo iyi iyo iri kutarisirwa kupetwa kupera kumwedzi uno haisi yekusvaga nayi nzira dzekubata vabva kure vagere muBotswana zvisiri pamutemo.
Vanga question on citizenship is asked in the census.
Kunyange kuchibvunzwa mubvunzo wekuti munhu anobva kupi, vanoverenga havabvisiswi mapasipoti kana chitupa kana chii zvacho chingaratidza kuti munhu ari muBotswana zvisiri pamutemo. Ruzivo ratiri kuunganidza runoshanda muzvinangwa zvenhamba dzepamutemo chete.
Kunyange hazvo vari kuverenga vanhu vachibvunza kuti munhu anobvepi, Muzvare Muhami vaenderera mberi vachiti hapana akafanira kubvisiswa pasipoti kana chitupa. Vaenderera mberi vachiti vabva kure kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vanogara munyika iyi vakafanira kuverengwa sezvo mitemo nezvirongwa zvinoitwa nenyika iyi zvichibatana ivo vabva kure.
Kazhinji zvakakosha kuti tizive huwandu hwevanhu vari munyika kuitira kugadzira mitemo nepamaprogiramu anobatsira vanhu.
VaGilbert Ndawa, avo vanobva kuChipinge asi vachishandira muguta reHaburoni muBotswana semuvaki, vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe runogara rwakabatira hura mumaoko sezvo zvisina magwaro akakwana.
Tese tinoziva kuti kana wakauya zviri illegal unotongogara wakabatira hura mumaoko, nekuti unenge uchizviziva kuti wakagara zvisiri pamuyero wemutemo wemunyika yauri.
Asi vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisatize kana zvaona vanoverenga vanhu, nokuti hakuna zvizhinji zvavanotsvaga uye kubvunza kuti pasipoti iripi. Chipanga Mazano munyadzi zvemabhizinesi vaUbert Mutoko vanoti kuverengwa kwevanhu kunobatsira kuti hurumende ikwanise kuuya nezvirongwa zvingabatsira vanhu kuburikidza neuwandu hwavo.
Zvinobatsira kuti chero kandai muchiita zvipatara, muchiita zvikoro, muchironga ramangwana renyika, munoziva kuti vanhu vatinavo vakamira sei.
Ongororo yakaitwa neStatistics Botswana muna 2011 yakaratidza kuti kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviuru zana negumi nerimwe chete zvine mazana masera nemakumi mana nenhanhatu kana kuti 111,846 vanogara munyika iyi, uye zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nezvinomwe kana kuti 66,777 zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kurombotarisa zviri mumapepanau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende iri kupinza basa vechidiki veZANU-PF kuti vaverenge vanhu munyika, izvo zvinonzi zvava kukonzera kutyira kuti bato iri rinoda kupindira mukuverengwa kwevanhu kuti kuribatsire musarudzo dzegore rinouya. Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichishandisa varayiridzi kuita basa iri. NewZimbabwe.com rinoti nezuro dare reSenate rakakurudzira kuti mutemo wekurambidza kurova vana senzira yekuvaranga ubviswe, richiti vana havachatereri. Masineta akabvumirana kuti kubva zvadzikwa mutemo uyu vana havachatereri uye vave kushandisa zvinodhaka uye vachirova kuchikoro ruzhinji. Dare reHigh Court rakarambidza kurova vana senzira yekuvaranga muna 2017. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi vaEddie Cross vanokurudzira kuti Zimbabwe ichisiyana nezvekushandisa mari dzekunze dzakasiyana-siyana kana kuti multicurrents, vachiti nguva yasvika kuti Zimbabwe ichishandisa dhora reZimbabwe seiyo mari yoga inoshandiswa munyika. MuChronicle mune nyaya inoti kanzuri yeguta reBulawayo iri kugadzirira kuisa zita remutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta pane umwe mugwagwa uri pakati peguta iri, Zimbabwe International Trade Fair isati yatanga. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nisisi mave, ndi jesi charuma ku South Africa. Mavideo ndatumira ya ndo zvakaitika nezuru kuchizvarwa cheZimbabwe chakapiswa nemaSouth Africans kuDeep Slot. ndofunga makainzwa nyaya yacho pa news. Saka mwoyo yedu iri kurwadza muno South Africa. We are not safe at all, and I don't know what South African government yaka ichaita sei nesu, because this is too much. This is too much, and tarwadziwa. Can you imagine kuti sismave munhu arikubvira achiwedzerwa petrol kuti akenge kubvira vanhu vachirova futi mhosva yacho yanga anyanyoita yanga iri yei. Tarwadziwa sismave, tarwadziwa singaiti.
Makadini uku Studio 7 uku mose vashamarari vanotipa nhau dzechokwadi. Ndinokukwazisai hangu, ndiri kuno kuMasvingo Province, Saka North. Ndiri kuda kutaura maererano nechirongwa chakaiswa nehurumende chekuveta maworld collaborators. Zvinhu izvi zvakaratidza pachena kuti ZANU-PF mabatsiro airi kuita chirongwa chayo iri kukanganwa vanhu chaivo vakaita macollaborators, nokuti izvi ndakazviona ndiri mumwe wavakaitirwa izvozvo. Vaiveta vacho, maworld veteran aiveta acho, aitoita kuteerera kunzi uyo ndowokuTCCC, haafanirwi kunge achipinda pachirongwa ichi nokuti unosapota TCCC. Uyo wakambozosevenza muhurumende, saka haafanirwi kuita kupinda pachirongwa ichocho nokuda kwokuti is a pensioner in the government. Izvi zvakambaingoita live, tine vanhu vakaitirwa izvozvo, kunyanya vanhu vakauya kuzovheta Zaka North panonzi pabvukururu ward 2. Zvakaitirwa vanhu vakawanda kusanganisa neni ndiri kutotaura ipo pano.
Aienda nzonge yavo iloya unodiridzinda vanhu parliamendi kuti vasauya nehembe dziyelo. Hembe munhu unosarudzirwa here kuti ipfeka iyi, kuti mapata anongori nehembe dzakangosiyana siyana? Yakafana netimu yebhora inopfeka hembe yavunga kupfeka kuti nhasi tapfeka hembe yakaita sei. Akanga ona usarudzirwa hembe yekupfeka pasiri yakakutengera zvanga zvichitaura kuti chii. TCCC savhunduka tinayo 2023 tinayo, atenda zvangu.
Makadi makadi muri Zimbabwe nevateereri vese veStudio 7 neveStudio 7, nemubvunzo wangu pakuti hongu nyika yedu yakarwiwa, yakarwiwa hondo, hanzi rusununguko hanzi. Asi rusununguko iri rangari rwepati kana kuti rangari rwevana veZimbabwe, ipapo hatinandokupanzisisa, because pese patinoenda kumaelection tinotanga kunzi tava kudzidzisai zvekuti nyika yedu zvakafamba zvakadai zvakadai. Ko isu handiyo rangari rusununguko romunhu wese? Hongu munyika medu mune maveterani anenge achinzi ari kuhurarwira sei. Pakanzi pane new government anenge achiri maveterani here, kana kuti tenge tane maveterani wakaita like ana madzibaba eShanduku? Ndoatinge takutoti maveterani, because avo hatingati maveterani, because vakanyarara nyika ichiitwa zvairi kuitwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro dare resenate muAmerica rakavhota kuti amai Ketanji Brown Jackson vave mudzimai wechitema wekutanga kuva jaji mudare guru reAmerica reSupreme Court. Jaji Brown Jackson vakavhoterwa nemavhoti 53 kumavhoti 49 kana kuti 53-47. masenata ose e Democratic Party akavotera Amai Brown Jackson uye masenata matatu e Battle Republican Party akavavoterawo. Izvi zvinozadzikisa chivimbiso chakaitwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pabaitsvaka rutsigiro vachiti kana vakakunda musarudzo dzekuva mutungamiri weAmerica vachadoma mudzimai wechitema kuti ave wekutanga kuva jaji weSupreme Court yeAmerica. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaitwa najaji Ketanji Brown Jackson zvichakurudzira vanhu vechitema vazhinji pasi pose uye zvichakonzerawo kuti vanasikana vechitema vaone kuti vanokodzera kuita zvose zvavanoda muupenyu.
Jaji Ketanji Brown Jackson muwa munhu wechitema muAfrican American ane mukurumbira chaizvo mukutonga nhau andangari mukoti iri padano rechipiri kubva kuSupreme Court. Munhu anozikanwa chaizvo, anokurudzwa chaizvo. Gore rakapera pawakapromotwa akaenda zvekare kumberi kweSenate Battle Senate waka wese wakamurekomenda. Zvikushamisa vanhu ndezvekuti iye zvino wakamurekomenda gore rakapera, especially my Republicans hawachamuvotereba. Saka wamwanoona se politics, asi ujaji ane mukurumbira chaizvo and kutonga kwake mhosva anopraisedwa chaizvo and ane a very good reputation. Kadzidza zvakanaka chaizvo and anotokunda mamwe majaji mazhinji ari muSupreme Court imo. Dai maiteerera mahearings emamwe majaji akaenda kuSupreme Court, wanosara kumashure shure chaizvo kana maakukombiana ndike najaji Ketanji Brown Jackson.
Kuendeswa kwavo kuSupreme Court kunorerei kuvanhu vatema muno muAmerica nekunze?
Mudzimai wemunhu mutema wekutanga kuenda kuSupreme Court, saka zvinopa kudada, zvinopa ruwimbiso kunyanyisisa kune wadzimai wechikadzi wemaAfrican American kuti houno mumwe mukana uyu. Supreme Court yanga iri nzvimbo yewarungu bedzi kwemakore mazhinji chaizvo kusvikira ndisangoti kuma 1970, asi makore esaya yanga iri warungu wega wega. Saka iye zvino tane munhu mutema wechikadzi, zvinopa wanhu kufara. Ino kudada tine munhu weduwo aenda kuSupreme Court. Pane mumwe anonzi Thomas wo ari ikoko ukoko, munhu mutemo vanhu vakafara paakaunzwa, asi ane nyaya dzakewo zvekare, akunetsawo ipapo yavo.
Chii chinotarisirwa kubva kuna jaji Jackson?
Majaji vanhu vane pfungwa dzavo panyaya dzakawanda idzi. Kana tichitarisa kuti majaji achaita fair pakutonga nhau, asi sekutonga kwavo kuchiita Supreme Court iyo makore mashora mashoma mpfuura, munogona kuona kuti majaji anounzawo pfungwa dzavo. Saka uyu ari mukadzi wemuAfrican American atisi kuti anozotonga achifevha wanhu wechidzimai kana kuti wanhu vatemaba, asi zvinongopa ruwimbo kuti muSupreme Court mane mwejaji wemunhu mutema wechikadzi. Zvinongopa just confidence iyoyo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hurumende yeZimbabwe haina hanya nekushungurudzwa kunoitwa zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Sangano rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muBotswana rokurudzira vabva kure vanogara munyika iyi kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti vapindewo mukuverengwa kwevanhu kuri kuitwa nenyika iyi pari zvino. Dare reSenate yeAmerica rinovhotera Amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuva jaji mudare guru reAmerica reSupreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.